chokwadi tiri kusangana nematambudziko akafanana neiwayo kuti vanhu havasi kukwanisa kubuda kuti vanorejista kuvhota vakati wandei ngeuani watinenge zvichitarisira kuti vanhu vawanda kana tikatarisa kuti pagore rimwe chete kana pamwedzi umwe chete vanhu vanogona kusvika makore 18 kana vanogona kunge vachinja citizenship yavo vanenge vakati wandei. Saka tikazotarisa nhamba iyoyo nenhamba iri kubuda kuti ende unorejista kuvhota tikuona nhamba iyoyo iri pasi zvakanyanyisisa. Saka chinja tiri kutoona kuti idambudziko ririko, vanhu havasi kuenda kunorejista kuvhota, havasi kunonyoresa. Saka idambudziko ratiri kusangana naro matunhu akasiyana siyana.
Chii chamuri kuona chiri kuita kuti vanhu vasabuda vachinonyoresa kuvhota?
Chekutanga chatinotarisa ndechekuti kazhinji kacho vanhu chinovapa chidokwa dokwa chekuenda kunorejista kuvhota kazhinji kacho kunge vachiziva kuti sarudzo dzaveko mwedzi mishoma inotevera. Saka apa zvichireva kuti nenyaya yekuti hatisati tawana macandidates hakusati pakuzikanwa general contest election iri ku2023 vanhu vanogona kumbogara kwatingati pachirungu kuti womborelaxa wotombokanganwa nezvesarudzo. Chimwe chatingataure zvekare inyaya yatingati access nzvimbo idzi dziri nechekure dzimwe dzacho. Chimwewo chatingatarisa zvekare inyaya yecovid kuti vanhu vanogona kuva vachingozvityirawo zvekare even zvekufambisa zvacho mafambiro acho mazuva anaya kwatotarisa kuti hiro munhu ari kubuda kuenda kubasa chaye anotambudzika kuti awane transport yekuti akwira asvike mutaun. Saka kureva kuti vanhu vanogona kutarisa zvese izvozvo semafactors anga angodaro ariwo ari kukonzeresa kuti vanhu vange vari vashoma vari kunorejista kuvhota.
Kusanyoresa kuvhota kuri kuitwa nevanhu kunokanganisa chii muurongwa hwesarudzo?
Kana tichitotarisa nyaya yekuganurwa kwematunhu, kusanyoresa kwevanhu kuvhota kunoita kuti pachange pachidzoka kukinetwa kuti maboundaries aya anenge achifamba sei, nzvimbo dzinenge dziine vanhu vashoma vanenge vakanyoresa dzinogona kupedzisira zvekare dzaafectwa kumuchirungu. Watingati kudamburwa kwadzo kunogona kupedzisira kwaita kuti mamwe matunhu aite madiki mamwe achikura zvichienderana nekuti vanhu vakarejista kuvhota munzvimbo idzodzo vakawanda sei. Saka chinhu chinenge chakakosha kuti vanhu vange vakarejista kuvhota. Tichizotarisa zvekare kusarudza vatungamiriri vanotimiririra kungava kudare reparamende, makanzuru, kungava kumirirwa kwese kunoitwa nehofisi dzinenge dzasarudzwa kubva kusarudzo dzinenge dzaitwa munyika, vanhu havawani mukana wekuzenge vachivhota. Zvekare pane chimwe chidzidzo chirimo chekuti kana usina kunyoresa kuvhota by election ichizoproclaimwa unogona kutadza kuwana mukana wekuzovhota muby election inenge ichizoitwa.
Sesangano reERC zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa?
Hatinokurudzira ndechekuti yakavhota education zvakakosha kuti chose tiise musoro pamwe chete. Mastakeholders atingati muchirungu vari kubatirana panyaya dzesarudzo togara pasi toona kuti tingaitei tiri pamwe chete.